Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa maridzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa.
Vakawanda munyika voshamiswa nemari iri kupiwa mameya nemakanzura. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana.
Tiri kuti mutemo uyu unofanira kungoramba uripo. Wai nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane mamwe maextreme situations anogona kuitwa nevanhu.
Vanhu vakavadzana panyaya yekutongera vanhu rufu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu vaDaniel Garwe vazivisa kuti mameya nemakanzura vawedzerwa mari dzekubatsirikana dzavanotambira pamwedzi kana kuti allowances. Mameya nemakanzura haatambiriswe mari yemihoro pamwedzi. Mameya awedzerwa mari kubva pamadhora ekuAmerica 45 kana kuti US$45 kusvika paUS$90. Makanzura awedzerwawo kusvika pamadhora 45 kana kuti US$75. Vagarwe vaudza Studio 7 kuti vanga vasina kusununguka kupa divi ravo sezvo vanga vachityaira motokari vakati tivatumire mibvunzo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata meya veguta reHarare vaJacob Mafume.
Ndosaka makanzera nemameya vachidhererwa nevashandi nokuti mari yavanopuwa itori shoma nekure kure nemari inopuwa mushandi wekupedzisira wemukanzira uya anotsvaira mustreet. Vanhu vanenge vachida kuti munhu adzivirire kolera, avape mvura, agadzire mugwagwa, avape pekugara pakanaka, aite zvese zvavanoda kuti kanzera kana meya aite, asi achipuwa zvipururu zvidonhwi semari chiya chiya pataikura chinonzi chitsvatu.
Asi semameya muri kumbotaurawo here nehurumende nenyaya yemaridzi?
Tabuda magurukuru ichitaura kuti aiwa kana mukapa munhu zvimari zvakadai anozvambaradzwa necorruption, anozvambaradzwa nekutadza basa. Uyezve vanhu vane njere, vane unyanzvi, vane pfungwa dzakatesva havauyi kuzoita mabasa avanopuwa zvidhokororo zvemari.
Asi kavamwe vanoti pada mari dzacho dzinozoti one day kana maita mamwe mabasa akaita semaworkshops nezvimwe.
Hakuna mabasa atinoita iwawo emaworkshop anorambidzwa. Ukaenda kuworkshop ukatarisa table yakansela anobhadharirwa pekurara, onzi adye $10 palunch $10 pasapa. Saka ndoo inganzi mari ingawanda iyoyo.
Ko zvimwewo zvakaita sepekuvakira dzimba vamafumi handizvo here zvinoita kuti mari iti wandei? Zvinofamba sepa?
Hakuna kansera. Ukatarisa ipapa hapana kansera anovakirwa dzimba. Unonzi puwa stand one yaunobhadhara futi yaunofanirwa kubhadhara munguva yaunenge uri mukansela uchitambira. Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa maridzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa. Vakati zvino makansera akafa neshoku nemameyawa regaiti vapewo makuva emahara.
Saka makuva aya anopiwa uri kansera chete kana kuti?
Unofanirwa kufa uchiri kansera. Ukazofa usisiri kansera, wakubhadhara sevamwe.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America.
Nasi pasi rose racherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Sangano reUnited Nations richiti vanasikana vanhasi vari kukanganiswa nezvakawanda zvinosanganisira matambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze, dzihondo nekusawirirana, urombo nekudzoserwa shure kwekodzero dzavo, pamwe nekushayiswa mikana yakaenzana. Ukuwo hurumende iri kukurudzirwa kuti ione kuti zviga zveUnited Nations zviri Sustainable Development Goals zvinosimudzira vanasikana zvadzadziswa. Zuva remwanasikana rakatarwa neUnited Nations muna 2011 senzira yekusimudzira dzidziso panyaya yekodzero dzemwanasikana. Dingindira regore rino rinoti Girls Vision for the Future uye richikurudzira kuvhurwa kwemikana yedzidzo neutungamiri kuvanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai Kenya Chifamba.
Nasi tiri kupemberera zuva ratinoti iro International Day of the Girl Child, zuva ratinoita mhemberero dzekutarisa kwatakabva patiri uyezve hurongwa hwemangwana zvine chekuita nekupa vanasikana izwi nekuita kuti vange vachigara panoitwa hurukuro dzine zvechekuita neupenyu hwavo, uyezve kuramba tichiona kuti kune here kuenzaniswa kwemikana pakati peupenyu hwavo nezvine chekuita nekodzero yavo.
Nyaya dzekodzero dzemwanasikana dzakamira sei muZimbabwe?
MuZimbabwe tiri kukurukura nyaya dzeNDS1, tichikurukura nyaya dzeAgenda 2030, asi hatikwanisi kuita hurukuro idzodzo kana tisiri kutaura nezvebudiriro nenyaya yevanasikana. Tikuramba tichitambudzika nezvibodzwa zvevana vari kurodzwa vari vana vadiki zviri kuita kuti ramangwana ravo riparare. Vamwe vari kufa vachibara, vamwe vari kuchengetedzwa vana ivo vari vanavo, vamwe zvakare vari kubva vatadza kuenda kuzvikoro, vamwe vachipesera vane hutera hwekurwara, vamwe vacho vari kushaya mikana yekuwana ruzivo rune chekuita nehurukuro dzepabonde, zvinoita kuti vazoenda kune vanhu vasingazive uyezve vasiri vana mazvikokota vachiedza kubvisa pamiviri. Zvakawanda zviri kusangana nevanasikana.
Zvamuri kuitawo sesangano kubatsira kuti vanasikana vave neupenyu huri nani ndezvipi?
Tiri kutarisa nyaya dzekuti vanasikana vari kuramba vachimbunyikidzwa nevanhu vari pedyo navo. Isusu tiri kutaura kuti nyaya dzekumbunyikidzwa hatichadzida. Mitemo yakawanda yakagadzirwa munyika yedu. Saizvezvi tiri kupemberera nyaya yeage of consent yatakanga tane makore chitambura nayo, uyezve nyaya yemarriage act neyatinoti children's rights act yatakapiwa. Asi tinoramba tichiona kuti mitemo yatinayo iri kuda kuti ichigadziriswa kuti vanhu vagoziva kuti mitemo iyi inoshanda sei, kuti zvakare makomishoni akazvimiririra aone kuti tine zvatiri kuita here zvinobatika kugadzirisa upenyu hwevanasikana.
Avanga vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai Kenya Yachifamba vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa anoti asimbaradza kutsvaga mbavha nhanhatu dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana mubhanga reEcobank kuBulawayo svondo rapera. Mapurisa aburitsa mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakaba mari iyi vanoti Elijah Vumbunu uyo anozviti mupostori, David Sawadye, Israel Zulu kuda kwaShemudzingwa anozviti Umbro, Takafa Vumbunu anozvitiwo Nelson Mahembe, Paul Chinake naBrian Murape. Matikiti kubva kuCID, Police Internal Security Intelligence nevamwe vanonzi vaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunotsvaga mbavha idzi, zvikuru kumabhodha sezvo zviri kutyirwa kuti dzinogona kutiza kuenda kuSouth Africa kwadzinogara. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi follow. Hapadiwe link asi makaenda paFacebook page redu tinoisa link. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemutongo werufu kana kuti World Day Against Death Penalty, wakawanda vachigunun'una nekunonoka kupasiswa kwebhiri rekuwandudza mutemo wekutongera vanhu rufu kana kuti Abolition of Death Penalty Bill, kunyange riri kutsigirwa nemapato ese munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwe Dliwayo, avo vanotsigira kubviswa kwemutemo uyu, vanoti paramende iri kuita hwakamba.
Zviri kunonoka tiitasa kuti zvakatanga kutaurwa muna 2017 vamunangagwa pavakatanga kutora chigaro chekutungamirira nyika ino yeZimbabwe, asi izvezvi tatova musecond term yavo yekuti vaakutoenda zvisati zvagadziriswa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO vaEdson Chiwota vaudza Studio 7 kuti mutemo wedeath penalty ungadai wakabviswa kare sezvo vanhu vakawanda vachitsigira izvi.
Kurukurwa kwacho kwakutotinetsa kuti kurukuti vari kukurukura maparamentari edzedu havasi kupa mukana kune chinhu chakafanana naichocho nekuda kwei, nekuti chinhu chatinofunga kuti chingadai chakatoitwa chakatopfuura. Hakuna bhiru rinokwanisa kuti ritore makore maviri richikurukurwa.
Asi mumiriri wedziva resekwa vaEdwin Mushoriwa vebato reCitizens Coalition for Change, avo vakaunza bhiri reAbolition of Death Penalty iri mudare reNational Assembly vakazvimirira kana kuti Private Members Bill, vanakurira nyoka mhenyu kuhurumende kwete dare reparamende.
Saka kutaura kudai izvi, hurumende ndo yakuchityaira mutemo uyu muNational Assembly uye muSenate.
Mumiriri weBikita West vaEnergy Mutodi veZANU PF vanovesa chigaro wecommittee paramende inoona nezvemutemo vaudza Studio 7 kuti bill red death abolition riri kutevedza matanho ese uye vanotarisira kuti richapasiswa mudare reNational Assembly pamwe neSenate munguva pfupi inotevera.
Saka aiwa, tinoda kuvivisa ivo president nemhomho yese yenyika ino kuti paramende ichapasa mutemo iwoyo, uye kuti president vachatibvumidza vachausaina mutemo iwoyo kuti ushande kutanga gore iro rino ratapinda zvichienda mberi.
Asi kunyange Zimbabwe yave kubvisa mutemo uyu, pane vamwe vakaita samai Elena Shumba vanoti mutongo uyu unofanira kuramba uripo, zvikuru sei kune vaya vane utsinye hwakanyanya.
Tikuti mutemo uyu unofanira kungoramba uripo. Wai nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane vamwe maextreme situations anogona kuitwa nevanhu, ekuti pamwe kuurayiwa kwemunhu zvisina tsarukano sezvakaita kuna Tapiwa Makore wekuti angari mwana mudiki asina chaanoziva.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Vachivhura chikamu chechipiri cheparamende yechigumi, vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira Death Abolition Bill. Mumashoko ayo pa World Day Against Death Penalty nezuro, Amnesty International yakati Zimbabwe, Kenya neGambia dzave pedyo nekubvisa mutengo werufu, uye dzimwe nyika pasi rese dzinofanira kudzidza kubva kunyika nhatu idzi. Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu, asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzokuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017. Zuva reWorld Day Against Death Penalty rinocherechedzwa pasi rese musi wa10 Gumiguru. Nyika dzakauraya vanhu vakawanda muna 2023 vainge vatongerwa rufu dzinoti China, Iran, Saudi Arabia, Somalia neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Direct from Washington.
tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yarambidza vatori venhau kunyora nezveutano hwemutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Pane mashoko anga achitenderera ekuti vari kurwara zvakaipisisa. VaBiya vakapedzisira kuonekwa paruzhinji muna Gunyana kumusangano weChina Africa Forum kuBeijing. Israel nhasi yabomba pakati peguta guru reLebanon reBeirut ikauraya vanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadza vamwe zana negumi nevanomwe. Israel inoti yanga ichida kuuraya mumwe mukuru wechikwata cheHezbollah zviri kutsigirwa neAmerica. Asi United Nations inoti vanhuwo zvavo ndo vari kuurayiwa muhondo iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kuverengwa kunoitwa mavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Electoral College. Regai tinzwe kubva kuna Praxidis Jeremiah naIvans Zininga.
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa5 Mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti Electoral College. Electoral College idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica, anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri, vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava, vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika.
Tinotenda Praxidis Jeremiah naIvans Zininga. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakusvitsa gore kwehondo pakati peIsrael neHamas. Musi waGumiguru 7, 2023, Hamas yakakanda zviuru zvezvombo muIsrael panguva iyo mazana ematororo eHamas akapinda achiyambuka muganhu kubva muGaza kunouraya, kubata chibharo nekutocha. Zuva iroro vanhu muIsrael vanosvika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200, vazhinji vavo vari vanhuwo zvavo, vakaurayiwa zvine utsinye. Vamwe mazana maviri nemakumi mashanu vakaendwa navo muGaza senhapwa. Rakave zuva rakaipisisa kuvanhu vechiJewish kubva zvakaitika Holocaust. Mugwaro rekucherechedza kusvitsa gore mushure mekurwiswa uku, mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakati zvakaitwa neHamas zuva iri utsinye chaihwo zvaityisa uye kurwadzisa. Vakati izvi zvakamutsiridza kutya kukuru muvanhu vechiJewish, kwete muIsrael chete asi kuti muAmerica nepasi rose. Mune rimwe gwaro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashoropodza kurwiswa kwakaitwa musi wa7 Gumiguru kune utsinye husingatauriki uku. Vakati vakaisa pachena panguva iyoyo kuvanhu vemuIsrael kuti havasi voga. VaBiden vakati mushure megore mutevedzeri wavo amai Harris naivo vanoramba vakazvipira zvizere mukuchengetedzwa kwevanhu vechiJewish, kuchengetedzeka kweIsrael nekodzero yayo yekuti ivepo. VaBiden vakati vanotsigira kodzero yeIsrael yekuti zvidzivirire kubva mukurwiswa neHezbollah, Hamas, Houthis neIran. Vakati svondo rapera, zvichibva mukutungamira kwavo, mauto eAmerica akabatsira zvakare zvakasimba mukubudirira kwekudzivirirwa kweIsrael kubatsira kukunda Iran mukurwisa kwayaiita nezvombo zvemuchadenga. Mutungamiri wenyika vaBiden vakazivisa kuti musi wa7 gumi guru ucharangarirwa munhoroondo sezuva rinosuvisa kuvanhu vemuPalestine nekuda kwehondo yakakonzerwa kwavari neHamas pazuva iri. Vanhuwo zvavo vakawandisa vatambudzwa zvakanyanya mugore rose raitika hondo iyi, zviuru zvevanhu zvichiurayiwa, vazhinji vavo zvichikonzerwa nekuti matororo ari kuhwanda achishanda ari muvanhu vasina mhaka. VaBiden vakavimbisa kuti America haisi kuzomira kushanda kuti ibudirire kuwana chibvumirano chinomisa hondo muGaza, chinounza kusunungurwa kwevari muutapwa, kubvumidza kuwedzerwa kwerubatsiro kuitira kuderedza kutambura kwevanhu, uye chinobvumidza kugadzikana kweIsrael nekupedza hondo iyi. Zvizvarwa zveIsrael nezvizvarwa zvePalestine zvose vakati zvine kodzero yekugara zvakachengetedzeka zvine chiremera nerunyararo. VaBiden vakati vanorambawo vachivimba kuti nhaurirano mudunhu iri kumuganho weIsrael neLebanon ndidzo chete nzira yekudzosa nayo kugadzikana kwenguva ndefu nekubvumidza vagari kumativi ose kudzokera kudzimba dzavo nekuchengetedzeka. VaBiden vakati pazuva rekurangarira iri vanoremekedza mweya wekuramba kukundwa wevanhu vechiJewish nekuchema vakaurayiwa musi wagumi guru 7 vachiti ndangariro dzavo dzive chikomborero. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Asikurasi vana mukoma Jonga Kandemiri nevamwe vose kuStudio 7 uko. Ini ndoda kungotaura mukoma avo vakataura kuti munongovawata, munongovawata musingave kuzovhota. Kuvhota kwamunotaura ndokupi mukoma? Kana muchitaura kuti kunovhotwa pagavhumendi yeZANUPF, yamunoona kuti inoita kuti vanhu vavhoti pakati pousiku varege maelection. Takakwirira mabhazi mahara kuti kunovhota, asi takatadza kuvhota tiri muhara nekuti paitoshaya pamapolite paper. Ndiine Gizado, ndiri pano pastudio 7.
PaStudio 7, maswera sei paStudio 7. Chikumbiro chedu ndechekuti mari iri kupuwa zeki ngaipu hayo nherera zvinowanani.
PaStudio 7 apa chirikure chirikure paganda varo yapo. Marodzi arongogadzikwa kuHarare chete. Kunoku National End West kunoku kubva mukadoma kuuya kunoku kwedu kunoku kurova sanyati nembudziya mashame choda chitsa zumba. Hakuna zvekumboitwa. Wachajena akambobaida yakainda. Patipo wachajena apa akakura kura zvino kilometers zvishoma shoma zvenani. Pane zvakatozoitwa nezinara takataona zinara rikataiwa zinara yauya. Yakatogadzira karodhi kakatodhakwa kudarika zvakaitwa nawachajena.
Studio 7, Studio 7 makadii vashamarari, makadii muStudio 7. Isusu tiri nani kubhinga kunoku, tiri nani zuva chete riri kupisa. Ramasebhuku tatambura kuvhiringidzwa nevanhu vari kupisa masebhuku vanzi havasi kushanda basa nemazo. Saka Studio 7 mutibatsiro mutivhisiro nengirini yedu iyi, vanhu nyika vanzwe kuti kubhinga tatambura. Vanhu vano kutanzi ndeve heritage ava ameno kuti vakafane kupi heritage yatitambudza masebhuku. Tingodaidzwa apa tiri kune nzara, tiri kumhanyisa kuti titsvage chikafu apa, tiri kudaidzwa kuhanzi kumitingi uku, hanzi kumitingi uku. Varume
pamusoro ipaStudio 7, tinoda kuzivawo kuti ivo minista wesports Kirsty Coventry varipo here? Izvozvi tiri kuona timu dziri kunondotambira muSouth Africa dzichinotambira kwakasiyana siyana, ivo vangori zii? Saka ndiminista wei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika, asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Was a Friday,
chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino Ivan Zisininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Anyway Mukanyi anozivikanwa mumagitare nerekuti Mr. Favor. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Gitari takatanga 2015 patikatanga kupinda industry ya music.
Wanga uchiri kuchikoro gaiwe saka vabereki vakazvitambira sei?
Ya pataka zvitanga vabereka vana kutanga nekuzvigamuchira nekuda kuti I was multi talented so ndaitamba bhora and also ita zvechikoro. So vakamboonaka kuzvigamuchira vakatozvigamuchira mushure pekunge ndaita it song inonzi mukadzi wemuchurch ndopo vakatozotanga kuti ah samunhu anotori serious ne ku music industry.
Ko muzvimana umu vanhu vari kuti kudii nemhanzi yaunorova
iyi? Ah, music iri kugamuchirwa bose. Ndiri kutarisa masocial media platforms vamwe vanobva nekuma WhatsApp, vamwe kuma Instagram, vamwe kuFacebook, vamwe vatoshedzera tiunana Canada, vamwe vachishedzera kuti tiri kunana Australia ndoso kuma WhatsApp nechingona end of day neisangana nemanyo numbers oso vari muZimbabwe match vari kugamuchira zvakanyanyisa.
Kumatambudziko auri kusanganawo nawo ndeapi?
Challenges atiri kusangana nawo muindustry ndekuti patinoita mashows ya mari dzatiri kuwana hadzisi kutikwanira nebhendi ratinge tichishanda naro. Hatisi kukwanisa kuita tape mavhidhios atinge tichida. Mari iri kuita shoma kudarika basa ratinge tichida kuishandisa.
Kushanda newe, kukubata, kukuhaya, nikutaura newe, vano kuwana kupi?
Wanoda kutubata, wano kutubata pa number zinoti 0783305114. Then pa social media platforms, tunenda pa page rakanzi Mr. Favor ZW, ndo Facebook page yedu, tuenda ku Instagram, tuenda rakanzi Mr. Favor ZW, rekare ndo Instagram account, tuenda ku TikTok yendo, yakanzi Mr. Favor Artist 3, tuva tuenda rekare ku YouTube channel yedu, yakanzi Mr. Favor Music. Tutenda kutwitter yendo yakanzi Mr. Favor aiwaiwa ndopa tinobatika pama social media platforms SAI.
Une mashoko anoda kusiyirawo vateerere nhasi?
Mashoko andinoda kupa kuvatsigiramu ndekuti ngavaramba vakanditarira. Chandiri kushuvira ndechekuchinja sungura videos. I want to produce more videos. Mavideos akanaka, the high resolution. Tisungure ndoda kuti iende at international level.
Was a Friday chitipa kamwe chete kaunoda kuti tibude nako mudariro timborova magita.
Songo ndichabuda nayo mudariro inonzi My Chele iri pa latest album redo rinonzi Zangwanda Mkwanda rira tikabudisa 2 weeks ago. Songo yacho inonzi My Chele.
Sae kambo kanonzi My Chele kachibva kuna Anyway Mukanyi anozivikanwa mumagitare nerekuti Mr. Favor uyo aita hurukuro yamanzwa naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child rinokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Sezvo nguva yedu yapera titarise musoro wenhau zvakare. Vakawanda munyika voshamiswa nemari shoma iri kupiwa makanzura nemameya. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana. Mapurisa aburitsa mazita yavanofungidzira kuti ndovakaba mari inosvika 4 miliyoni kubulawayo. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.